ni Marvelous Msanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzedu zanasi chipiri chikunguru 18-2017. Vakafano bata chigaro chemtunga miri we National People's Party amai Joyce Mujuru vano tsigirwa nebato ija redare kuti vave mtunga miri we mubata nizwa we mapato anopikiswa. MDC inotungamirwa navamogen changirai yopomera zano PF mosha yekubatsira vanhu kuti vanyorese kuzovota kumarondera vachishandisa ofisi yekwa Registrar General. Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission inoti yakumbira mari inodarika mazana maviri nemakumi manomwe emamiriyoni emadhora kuti ashandiswe musarudzo dzegore rinouya. Vechidiki vakapinda muchirongwa cheyali vobatsira vamwe vavo vechidiki nemazano kwamutare. Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM paLivestock tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki vari kuchirongwa cheFirst Global 2017 Challenge chiri kuitirwa muWashington DC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.